Mapurisa ange aine zvombo zvehondo ange akawanda mukati meguta pamwe nemimisha inogara vazhinji nhasi zvichitevera kurudziro yekuramwa mabasa yakaitwa nevetajamuka senzira yekuti mutungamiriri wenyika varobert mugabe vagadzirise upfumi pamwe nekupa vanhu mabasa mumisha yakaita semufakose dziva resekwa heathcliff neglenora vanhu vambopisa matai emotikari mumigwagwa pamwe nekutema makombi ange achitakura vanhu asi mapurisa apindira nekukasika imwe nenge inoona nezvekufambiswa kwemashoko muchikwata chetajamuka sesichikile vasilvanus mudzova vaudza studio 7 kuti pane nhengo dzavo nhatu dzasungwa nemapurisa
mayouths ekuglenora vaona ivo zvakakodzera kuti ikodzero yavo kuti vange vachiratidzira zviri pachena kuma9 kuseni vabva vatanga kupisa matai murod vatanga kudzingirirana nemapurisa wano wavo akwara iko zvinezvi vari kuchipatara 3 vavo ndovati kuziva vari confirmed kuti vari mumaoko emapurisa izvozvi paglenora police station
vamudzova vanoti semaonera avo kuratidzira kwabudirira chose uye mapurisa akarova vanhu mumisha yakaita sedziva resikwa nekuwadzana nezuro manheru vamudzova varamba mashoko ekuti nhengo dzavo dzapisa bhazi mumusha wewarren park vachiti ivo havaite zvemirijonga
zvekuwarren park zvekupiswa kwebhazi isu setajamuka hatingati tinei nazvo kana kuti tiri kuzviziva nekuti bhazi rinogona kunge ratsvaka pamwe neelectrical fault kana kuti pakuzongoitawo vanhu vafarisa but hatizive kuti kutajamuka hatina vanhu vanoita zvinhu zvakadaro
hatina kukwanisa kutaura nemutauri wemapurisa amaicheri ticharamba sezvo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo asi ongororo yaitwa nestudio 7 yaratidza kuti zvitoro zvizhinji muguta zvange zvakavhurwa mapurisa esupport unit pamwe nemamwewo ange akamira munzvimbo dzakawanda uye mamwe ange achitenderera muguta pamwe nemimisha inogara vazhinji mutevedzero wasachigaro wesangano recrisis in zimbabwe coalition vageorge makoni vaudza studio 7 kuti mawandiro anga akaita mapurisa mumigwagwa muharare nhasi aita sekuti ndiwo ange achiratidzira
zuva restay away nhasi ndaona wanga uri mukana wemapurisa mapurisa ndiwo anga angoripo anga akazara vadzimura matai anga apiswa pamaganda akapa uyezve vabva vaita sei vamhanyisa vanhu vanga vakaungana pamakombi saka ndivo vangoswera votenderera saka matauriro anga agoitawo vanhu muno angarai kuti aiwa nhasi vanga vari mukana wavo kuratidzira
vatiwo muguta mange muine runyararo nhasi asi vati zviri pachena kuti vanhu vari kuteerera kurudziro yekuramwa mabasa kudzamara zvinhu zvanaka munyika veruzhinji vange vaine maonero akasiyana-siyana panyaya yekuratidzira uye vamwe vange vachitsigira asi vamwe vachipikisa vetajamuka avo vakatsidza kuti mutungamiriri wenyika varobert mugabe vanofanira kusiya basa musi wa31 nyamavhuvhu kana vasina kugadzirisa nyaya dzeupfumi vacharamba vachiratidzira kusvika izvi zvaitika uye vari kutsigira urongwa hwekuratidzira uhwo huri kurongwa nemapato anopikisa pasi pechirongwa chenational electoral reform agenda kana kuti nera vahardlife mudzingwa vanoti zvaitika nhasi igadziriro yekuratidzira kwenera kwemusi wechishanu
maonero ataita ndeyekuti tatsika pakanaka mukufamba kwatiri kuita kuenda pakuratidzira kwemusi wefriday setajamuka patanga tichitenderera kumufakosi kuheathcliff kukuwadzana taatichibvunzawo vanhu kuti vanozviona sei musi wefriday vanhu vatizivisa vakatisimbisa kuti sezvatakaita pakutanga musi wapuwa court order panera patakasapota nera setajamuka vanhu vachabuda zvikuru musi wefriday
hurumende yakavhunduka kuratidzira kwakaitwa nenera nechishanu chapfuura uye iri kuti icharanga zvakaomarara vose vari kuronga kuratidzira uku ndakamirira studio 7 muharare ndini Ivan Chipera.